Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia.
Kita explore methane gas tiri kunopane nekuhwandoko. Garisa gemari kuti explore gas iri muIndian Ocean kuMozambique uku riisa magasi muZimbabwe. So, the second pipeline yemaRussia mune munhu ari kusagira vana vake mabata.
Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yocherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Indiwe mimwe emisore na uzidudza nasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki inonzi iri kuita hurukuro neRussia kuti yevake pombi yekutakura mafuta yekufambisa dzimotokari. Mari yehurongwa uhu inonzi inogona kusvika kumadhora bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu. Dzimwe nyika dziri muhurongwa uhu dzinoti Mozambique, Zambia neBotswana. Gurukota runoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane hurongwa hwekuvaka pombi iyi, asi varamba kutaura kuti Russia irimo here muhurongwa uhu, vachiti kungava kukurumidza kumedza kutsenga kuchada.
SADC hurumende dzedu dzese dzemusadhaki dzine hurongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagetsi, nyaya dzemafuta anofambisa motokari. Saka tine hurongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure inoita kuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagetsi kunzvimbo dzese dziri muSADC. Isusuwo sehurumende hurongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo, ende pari zvino ndo matiri kushanda tiri, ndo zvatoda kuti tinge tichisvika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe vemusadhaki nezvenyaya?
Nekuti nyaya yatichiri kushanda handikwanise pari zvino tinenge tichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kukurudzirai kuti hurongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana, zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta muSADC region yese.
Asi hazvizokanganisa here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine ferukai?
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemuSADC chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro. Saka zvatauda kuita ndezvekuti tifambire pamberi. Zvakare tenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinge dzichibhadhara mari yakati wandei takatarisana nekuri kubva mafuta, nekuti idzo dziri kure toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe. Saka hapana chatichaita chinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Pamwe wangu achitiwo traffic gura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa, zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya nehurongwa hwatinawo, handikwanise kuti ndinge ndichi doma makambani akasiyana sana nemazita andizvo anguti umbo wehoho huri kubva kupi nekuti kana chinzi vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tisiri kureva kuti nokuti mafuta yanenge achipinda muZimbabwe asi zvatinoda tinoda inenge chinzi level playing field nekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.
Vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatenda ibiti avati uku kupedzera miseve pazvidhidhi idzo hanga dzichazotevera.
Hazvibatsire mukoma Blessing. Chii dambudziko riri muSouthern Africa? Regaindi kudzei dambudziko riri muSouthern Africa. Dambudziko riri muSouthern Africa nderekuti hatina njanji. Mukatarinda kuZambia kune copper belt kundola uko. Hakuna njanji inotakura kopa iyoyo ichiendesa kubhaira. Kune chibage chinobva kumalawi zvinorimwa kumalawi. Hakuna njanji inobva kublantaya kana kuti kulungurongwe inopinda nemuzambia ichipinda nemuzimbabwe ichienda kubheira. So kana uchida kubatsira Southern Africa ita njanji iyoyoyo inobva Lilongwe ichisvika Bheira wozoti kana wagadzira iyo wozoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chokunyanyadiwa muAfrica muSouthern Africa muSadc region magetsi. Kutaura kuno kwandiri kuita hakuna magetsi kuZambia, hamuna magetsi muZimbabwe. MuNamibia vanongokiya kiyawo laki ravanaro nderekuti vane smaller industrial base. KuSouth Africa kana kune nyaya yehombe inyaya yeescom yanetsa kwakuita ma 4-hour power out. Dandiri nezuro unoyu dandiri mumakuro kuSouth Africa makutengeswa magenerator kuko chirwere cheZimbabwe vaanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka inga dremuko tigadzire magetsi. Ngatitsvagei mari tinovaka batoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gas iri kulukwane nekuhwange uku. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi riri muIndian Ocean kuMozambique uku riise magetsi muZimbabwe. So zvesecond pipeline yemarussians chitsuro mumwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana marussians ane shungu vadi kuchita kuchikupai mari inojoina pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. Bada havadaro tikozeze chitsotsi matsotsi ari kuvhirana. Pane matsotsi anokontrola pipeline iripo neGlencore. Pozeya vana tisatigura nemarussians vari kuti avari kudya vega taudawo yedu. Kana vaita kutibatsira seregion ngavaise railway, pavanobatsira seregion ngavaise magesi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatenda ibiti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki varume mapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika vane maonero akasiyana pamusoro pezuva revechidiki ranga richicherechedzwa munyika nhasi senzira yekurangarira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rakatarwa kuri kucherechedzwa musi wakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika ava vaMugabe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki vari mubato riri kutonga reZANU-PF vanoti zuva ranhasi zuva rekuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muZANU-PF Muzvare Yeukai Simba neGavi vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisawo kuwana mukana vasingashungurudzwi. Tikaonazvo zvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupembererera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Riri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma 80s mune yainzi kukura hundi izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa naMugabe izvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugoro ra 2008
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson waBantu Movement, icho chiri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevhi yakasukuwere kuti vave mutungamiri wenyika, vanitokozo Musipa, vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navaMugabe pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere.
Takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi muchibviswa pachigaro zvaisava chokwadi asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigebenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo
vamusipa vati havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo
zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka mari haichisina simba chikafu hachisi kuwanikwa mari dzechikoro hadzisi kubhadharika tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000 asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi $1,000
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe pamire hurumende yava Emerson Munangagwa panyaya iyi vamwe vechidiki vakaita savafarai muronda vanogara musha weWarren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri
isusu semayouth zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chete vanhu vachikota zvoti 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madhigiri tinawo arikukumba uku
mumwe wechidiki vaishmael mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvekutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe
isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiriri hwenyika chekutanga umbopiwawo new blood new brains nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru takudo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood
zvichakadai mhuri yavamugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti blue roof kubhorodho muno muHarare nhasi ichipemberera upenyu hwakararamwa nemushakabvu asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona veukama pamwe nevana vechikoro cheamai mugabe junior chekumazowe vachipinda pablue roof mibvunzo yatumirwa mwana wavamugabe amai bona chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo vamugabe pavaive vapenyu vaiwanzopemberera zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
ko vamwe vechidiki vari kunze kwenyika vanoonawo sei zuva iri Mike Hove weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaDonald Mamboma
Ishwa zvinavira mushe nokuti muka wa empowerment iri kutagwa yaro ndi empowerment yandakaona kuhurumende yeZimbabwe ndekuti vanhu vakabudana pakanzi yuti mopwa mabhora munyogwa mazita moya munzi oya kana youth officer youth ward officer oya address yemisangano ndeita kuti rally ronga ma team haiko yuti empowerment yaduta wanza hei munyogwa mazita kuti mazita munyogwa mukuska hamero ndi munyogwa rungani muchingo dzokorwa dzokorwa yedzi ne program ne ma project yatinawo youth empowerment ndiwo muZimbabwe ndekuti indazi ivhugwe hamungozosima kataura zvoti empowerment bhozi kuchengeta kuti vataure mashoko avo ndicho kubandu zvati hapana kana basa youth kutambura sekutambura kana paindasiri akavhura taita kamakambani akavhura hapana nombozokera chingoti paiti kare katinombozvirwa zvokuti payouth empowerment vana baba vedu aingoshanda pambasa vakashanda nevana vadiki vakatodzoka kuzvikoro vanhu vakatomboshanda yenge hazvazingambotau kuzo zvekuti youth empowerment sazoti iza kuti vanutozi vati vari kusindikana bhozi youth empowerment kana ukapa munda munhu haisiri bigdumuda atasina tekinika nohow yekuti munda wacho unorimwa sei zvinobatsira chiizvo zvinovaona vanhu vakapuwa minda kuti pabvi vamwe vadu asi hapana chinobuda asi nyaya yekuti pai tazomupa munda tazomupa chii
inyokupedzisira vamambo
ndinongokutaura kungokumbira hangu kuti idei kuri kunzi vachihwisisa vanhu avava vambosuduruka voitawo vechidiki ava tomboona kuti zvinofamba sei
vanga vari chisvarwa cheZimbabwe vaDonald Mamboma vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa mudhorobha rePretoria naMike Hove weStudio 7. Mukurangarira vaimboe mutungamiri webato reMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai, bato reMDC rinoti richange richiita misangano yekuvarangarira matunhu ose mangwana. Munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vakuru webato ravo vachaendeswa kumatunhu akasiyana-siyana kunotaura nevanhu, vachiti musangano wemuHarare uchaitwa nemusi wechitatu apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vachitaura pamwe chete nemukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze, avakamboshanda navatsvangirai kuZimbabwe Congress of Trade Unions. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka Hwande weStudio 7 abata vaHwende.
Kutanga mangwana mugovera tichange tichine misangano mapurozi ese aripo 10. Musangano iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vaamo kuti Richard Tsvangirai, sekuziva kwenyu vatsvangirai vakafa musi wa 14 February. So takange tiri kumhasvingo tikaita memorial yavo, but izvizvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura murondo yavatsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Munoziva kuti vatsvangirai vasinga vari murume akange akashinga nenyaya yekuragoredi yatinayo, murume akange asiwira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavari nacho asi vakatisira musangano weMDC, vakatisira kuragoredi yapamberi. Saka ndo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa kuva dzimwe chete mumaprovhinsi esese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyano hako kune mamwe maprovhinsi amwe anogona kupindira kuti vaite vanhu vabvawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovhinsi arangarire vatsvangirai ndimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadhedikotas ivo vanenge vachinotaurira ikoko. Kubashemalendi isti tatuma vamashakada kwamutare kumanikalendi tatuma vapiti kumati sauti tatuma national chairman vatabita kumalo kumati west tatuma vamondwa. So ndo programu yaedu yatinge tiinayo. Harare tichaita ndiyo musi wechitatu paambasada hotel, ndo pachange paine memorial lecture yavatsvangirai. Dr. Kanyenze munovaziva mese vakashanda navatsvangirai vari kuzctu ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu vaChamisa.
Vanga vari munyori weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaCharlton Wende vari parunhare muHarare natanonoka Hwande weStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakatenga mabhazi eZupco nekuita mushandira pamwe nemamwe makambani emabhazi pamwe nemakombi nechinangwa chekudzikisa mitengo, izvo zvinenge zvakona n'anga murapwa achida, sezvo kushayikwa nekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kushomekawo kwemabhazi eZupco pamigwagwa kopa kuti vemakombi vawedzere mari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mitsetse yakawanda yevanhu vanenge vakamirira bhazi reZupco yave kutanga mangwanani ngwanani kusvika pakati pemangwanani, asi mabhazi aya ave kutakura vanhu vashoma sezvo vave kushanda nguva shoma. Mumwe mugari wemuchinhoi vaPesi Munyaka vanoti dambudziko ravo rekuenda kubasa nenguva ravainge vafunga kuti rapera nekuuya kwakaita mabhazi eZupco radzoka.
Chachinja ndingangoti kuuya kwaanga achiita kunoko kwaasi kuuya mawira yaita nyaya ndingangoti nyaya yekufa ndekunoko akuchisina ndakatangarira. saka tudiki ti maina etiseti.
Izvinotsigirwa namai majori pawani vanoti vave kugara vakanonoka kubasa.
Hatina zvinomunza rinekwa rakambohaiwa kwarutakura vanhu vechikoro kudidi. Saka dzimwe nguva rinombouya, dzimwe nguva hariuyi. Chinoona kuti ndichingoti mabhazi etu makombi etu manje katiri fast asi kungoti vanhu manje hatini takawandisa zvekuti nyangwe tikauya takawanda tikombi tokuti hatisi kukwana.
Mushandi wezvupwe muchinoi vaobedi tigere vanoti mabhazi avo ari kuwandirwa sezvo vanhu vakawanda vachimhanyira kwaari nekuti anokwirwa nemari yakaderera. Vatigere vanoti vari kunetswawo nemafuta edzimotokari sevamwe vose uye pane dzimwe nguva mabhazi avo anombohaiwa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakataurira vagari vekubhangeti nguva shoma yapfuura kuti hurumende yavo iri kuziva kuti mabhazi mashoma, vakati vari kutenga mamwe mabhazi kuti akwane nzvimbo dzose munyika sezvo riri basa ravo kuona kuti vanhu vafamba kuenda kumabasa nemari dzakadzika.
Nekuti makachema toda mabhazi akati chipei ehurumende, tikati aiwa chatsvaga ari kuuya zvishoma nezvishoma. Takatenga 200 kubva kusouth africa, 500 kubelarus, 1000 kuchina.
Mabhazi ezvupwa anokwirwa nedhora rimwe chete rebhondi kubva kunogara veruzhinji kusvika mudhorobha, asi makombi anoita madhora matatu kana mana, ukuwo tumotokari tudiki tunozivikanwa kuti tutsuriyo tunokwirwa nemadhora manomwe. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti haina urongwa hwekubvisa zvizvarwa zvayo zviri kudunhu reYuan kuChina, uko kwarura chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri. Mutauriri wehurumende yeKenya vaCyrus Oguna vanoti pavanhu munyika iyi zana vari muKenya kusanganisira vadzidzi vakawanda hapana hanza abatwa nechirwere ichi, uye vakadzoka kumusha vanogona kupinza vamwe munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vasvika muOman nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri mutsva wenyika iyi, Sultan Haitham bin Tari Al Said. VaPompeo vabatwawo maoko mhuri yevaive mutungamiri wenyika iyi, Sultan Qaboos Queen Said, vakashaya munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuenda kuIndia nemusi wesvondo, asi vanoti havana chivimbo chekuti vangabude nechibvumirano chekutengeserana nenyika iyi. VaTrump vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vachanyorerana chibvumirano neIndia panopera sarudzo. Dare redzimhosva kwaMutoko nhasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumadzimai manomwe akasungwa nezuro mushure mekunge apinda mukuratidzira kwakanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kuti tinzwe mafambiro aita nyaya iyi, tabata gweta riri kumirira madzimai aya, amai Ntokozo Dube tachiona veZimbabwe Lawyers for Women Rights.
Hongu tasvika nhasi kumapurisa makuseni tikazi ndi vanyore mastatement avo, ndikavabetsera kunyora mawarning caution. Tabva ipapo tikazoenda kukoti, tikazopinda kukoti nyaya yacho. Prosecutor akatoti ari kuopposa page, saka pamasubmissions akakazotaura zvakawanda wanda, zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaitefi, havazivikane maadresses avo avapa mapurisa kuti ndiwo here, sezvo vari vanhu varikugara kumusha. Akazotaura kuti vane propensity kuita nemiri zvonga because nation iri volatile, zvine zvakawandawanda zviri kuitika. Saka takazoopposa application yekuti vanhu ava varimandiwe mukasedi, because aitaura mupurisa aiti dakarisa demonstration pasina kupuwa notice kumapurisa. But the charge ya raise amange yainge iri contravention of section 37 of the criminal code. Saka pakuzotaura ipapo madzita azvibvumira nesu kuti zvauri kutaura izvi hazvichifambirana. Akazi vati maaccused persons angava pay $100 each. And then the matter was remanded to Mr. March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira vaRobson Chere munyori mukuru veAtuzi. Zvakamirawo sei?
Vakasungwawo ngumakwenzi. Patabuda kukoti vakati tichavadi hatichavasungi ngavaende yavo kana tichizovada tichazokuudzai.
Saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwakati?
Hakungoshungurudza because evidence yapiwa nemupurisa achiopoza ake bhaili aitaura kuti demonstration yainge iri peaceful, hapana kuitika mirizonga, hapana kuitika musindo. Vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo mudzimba dzavo. Saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadi. Ivo vose nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC rali iri kuitika mangwana munongwa mutoko. Saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare. Saka vakapuwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunge vanhu ngavavharire. Otherwise from the indications yemapurisa ndifo kuti vaivasunga vanhu avo.
Avanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeAtuzi amai Ntokozo Dube tachiona vari parunare kwamutoko nestudio 7. Zvichakadaro, kusungwa kwevanhu ava kunoteverawo kusungwa kwavamakomborero haruzivishi pamwe navaAlan Moyo zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muguta reHarare manheru emusi wechitatu. Vaviri ava vanonzi vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa chelive talk na 8pm tiri kutarisa nyaya yezuva revechidiki uye kuratidzira kuri kurongwa nebato rinopikisa reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadic yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yacherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Ntungamiri Nkomo.
Dakarisa demonstration pasina kupuwa notice kumapurisa. that the charge ya rai fesa mangi ya ingeri contravention of section 37 of the criminal code. Saka pangu zota urai papo mati kazo vune, nesugutia aja, urugutia urai jazuhu sambiranga. Agazi wati...